Ongororo yaitwa mune zvimwe zvikoro zviri muguta reBulawayo kusanganisira Baines Primary, McKetton Primary, Hugh Biddle Primary, Robert Treadgold Primary neEvelyn High School yaratidza kuti vadzidzisi vange vari pabasa semazuva ose vachidzidzisa vana. Asi vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti mune zvimwe zvikoro kunyanya zviri mumisha inogara veruzhinji sekupumula North neSouth vana vechikoro vakawanda vadzokera kumba nekukasika sezvo vadzidzisi vange vasina kuuya kuma basa uya vange vauya vange vasingadzidzisi. Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vatakavafira Joe vaudza Studio 7 kuti kurudziro yemasangano anomirira varairidzi yekuti vadzidzisi vakande mapadza pasi yadavirwa zvine mutsindo. Vazhou vati mashoko aburitswa mumapepa nhau yehurumende ekuti gurukota rezvedzidzo vapawo mavhima vakawirirana nevemasangano evadzidzisi ndeyekunyepa vachitiwo havazi kuzodzokera kumashure kana hurumende ikasanzwa zvichemo zvavo.
About 75% yevarayiridzi avo vanosvika 125,000 havana kuenda kuzvikoro. Tinoziva kuti kune vamwe varayiridzi vanyengereka nemashoko akataurwa nezuro na Minister of Education kuti varairidzi neministry vanga varicha agreement yekuti varairidzi vamboenda kubasa. Chokwadi chizere ndechokuti hapana chibvumirano chakaitwa na Minister of Education. Uyezve Minister of Education haasiri employer, employer iPublic Service Commission. Saka varairidzi vaneta nokunonga sose nomuromo. Hationi pane chingavadzorera kuzvikoro kunze kwokuti hurumende yaona zvakakodzera kuti iuye neimwe offer iri nani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Munyika mune varayiridzi vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu muzvikoro zveprimary nesecondary uye pane masangano mapfumbamwe anomirira varayiridzi kusanganisira PTUZ, Zimbabwe Teachers Union ZIMTA pamwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Vazhou vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nhengo dzemasangano anomirira vadzidzisi dziri kushungurudzwa asi vati kuramwa mabasa kwavo hakuna ine zvematongerwo enyika.
Nezuro vatungamiriri vanopfuura vasere vePTUZ vakasungwa nemapurisa vachinovhunzuridza kuti industrial action yakananga chii. Chatiri kutaura ndechekuti industrial action hainei nezvematongerwo enyika, ilabor dispute. Saka tiri kungoti hurumende ngaikoshese zvido zvavashandi. Vashandi havangarambi vachinhonga sose nomuromo, hurumende ichingonyepa ichitaura zveausterity measure vamwe vachinharifa uye zvine corruption yakatekeshera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kuratidza kuti inokoshesa dzidzo nekunzwa zvichemo zvevarayiridzi. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amai Gumbo ati kuramwa mabasa kwevarayiridzi kunogona kukanganisa kuvandudzwa kwedzidzo kuri kuitika munyika. Mumwewo mubereki amai Fortune Moyo vatiwo vana vacharasikirwa nenguva yakakosha sezvakamboitika makore a2007 ne2008 apo vadzidzisi pamwe nevamwe vashandi vehurumende vaitadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi.
Tatova muna February temu yatopera, saka vakatanga strike iko zvino inenge ichipera rini? Vana vedu vanodzidza nguvai? Ko mafees atapatara hazvizi temu? Next temu tuita sei? Topatara zvi? Vana vanenge vasinga kudzidza hazviiti. Tinonzwisisa kuti nyika yedu yagara haina mari, havasi vavogara uchema nemari, manesi vachema nemari, asi tichikumbira kuti hurumende toona zvokuisa kuti maticha awane mari yavo kuti vana vedu vadzokere kuzvikoro.
Sevamwe vashandi vemamwe mapazi ehurumende, varayiridzi vave nenguva yakareba vachichema-chema nenyaya yekuda kuwedzerwa mari yemuhoro, asi hurumende inosimba nerekuti haina mari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.